vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vanga vachishanyira panga pakaumba pepamusasa wayo muna First Street vanhu vachiongororwa ropa ravo sina muripo. Masangano ari mukurwisa HIV anga achidzidzisa veruzhinji pamusoro peHIV and AIDS pamwe nekuronga mhuri. Mumwe wavhenekwa ropa nhasi vaKaleb Chikengesha vati nhasi ndiko kekutanga kushanyira Haifa vachiti vafarira zvikuru kuti vawana mukana wepasina mubhadharo.
Ndanakidzo dzakaibva neinonzi Haifa yavari kuratidza pano pana 56 chinhu chandatanga kuona nhasi ende hadai vachiramba vachitiitira ichiende kusaimbozi vana vangu vatonakidzwawo futi iya pavanobatsirawo vanhu vasina asi ndofunga ari affordable here handizivi mapurize acho tido zvinombotimisawo kuti tione zvakadai so asi zvakatotiitira kudai so zvobva tatoita shungu yekuti dai se kana tinayo tobva tamhanya ikoko. Ya apa mastens taona vari kutikurudzira zvikuru tive tinotestwa zvinhu zvakanaka kuti munhu uzive pausi saka ndatoenda zvizvizvi ndatoona kuti handiri raiti.
VaMarshall Nyasha Muchenje avo vanoita zvemutambo vatendawo chirongwa chepepfar vachiti pamusoro pekuwana ruzivo rweHIV and AIDS chirongwa ichi chiri kusimudzirawo vechidiki vanoita zvemitambo.
Pepfar yatigonera chose yaitawo kuti tange maartisti vari kusumukira varatidzawo zvavanogona uyezve vangopawo mukana kune vanhu veruzhinji vemuzimbabwe. Vamwe tinenge tine shungu yekuona maartisti vamwe vabereki vanenge vachida kuzivawo kuti kunana College of Music uku kunoitwa zvisinu here asi tinotenda kuti tazviona totenda pepfar totenda American Embassy totenda Ministry of Health PSI and all the organizations all say ari panapa.
Vanoshanda nePopulation Services International muzvayo Eugenia Pai vati mukana wokusangana neveruzhinji uri kuvabatsira kudzidzisa nezvesangano ravo pamwe nedzidziso dzekuronga mhuri.
Tiri kupama majadzewo maluku nemaintani nepachena kuzhinji rezimbabwe zvekuti itaiva nazvo pamunodira kwete kuti zviite zvamawira mombe. Vazhinji vari kuzvifarira mahofisi ende vamwe vanga vasinga mazive vakutozivawo kuti Population Services inomirire chii. Vazhinji vaifunga kuti tinoverenga vanhu aiwa tine zvipatara toita zvekuronga mhuri pamwe chetewo tiri nekurapa sezvinoita mamwe makliniki ese muzimbabwe saka tiri kufara zvachose.
Chipanga mazano munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muHarare vaSuzanne Weser vati kubatanidza kwavari kuita mafaro nedzidziso zviri kubudirira zvikuru.
Zviri kuitika ndezvekuti vanhu vauya kuno kuzofara sezvo iri nguva yeHaifa. Haifa iri kuitwa vanhu vachibhadhariswa but pano apa paFirst Street munhu wese ari kuuya achizoona entertainment music kune madrama ari kuitika zvese zviri kuitika mahara iyezve vari kuwana maservices ehealth akawanda seHIV AIDS prevention information pane futi vanoda kutestwa HIV vari kutestwa uyezve vari kuda information yeTB nezvimwe zvirwere zvakadaro zvinoenderana neHIV vari kuzviwana panapa. So vanhu vari kuwana entertainment uyezve vachiwana information yezvechirwere cheHIV and AIDS.
Mumiririri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry K. Thomas Jr. nhasi vashanyira muna First Street vakati kunyange hazvo Zimbabwe iri kubudirira mukurwisa HIV and AIDS zvichakakosha kuwanisa veruzhinji dzidziso yakakosha.
Despite our tremendous success in reducing
kunyange zvazvo dzakakwanisa kudzikisa uwandu vanoraka neutachiwana kubvakuzvikamu makumi maviri nemashanu kubva muzana kusvika pasi pezvemakamu gumi nezvishanu kubva muzana tichine chiga chekuramba tichidzidzisa kunyanya vechidiki kuti tinzwisisane nevechidiki tatofunga kutoshandisa nzimbo tichitandadzana mukufara ivo vachidzidzawo. Tafunga kuti kubatanidza nziyo dzidzo nekutandadzana zvinobatsira kuparadzira ruzivo rweHIV and AIDS.
PEPFAR iri kuita chirongwa cheHaifa pasi pedingindira rekuti start free, stay free, AIDS free. Chirongwa cheHaifa chinopera musi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.